Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano unoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosi Bhunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota vachiti vanhu vange vachifamba mitinho yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo.
Tine vari kunzvimbo inonzi Dandanda kuRupani vanga vachitravhela zvinhambo zvingapfuuri 125 kilometers kuti vasvike pane registration center kuRupani. Tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanga vachifanira kufamba zvingazvo zvinosvika kuma 80 kilometers, kuma 200 ikoko.
VaBobosi Bhunu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana, vachiti mamwe mapazi ehurumende akaita sereruzvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete nezek nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa.
Asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo vanofanira kuramba vachiwedzera manhamba iwayo nekuti taakuenda munguva yesarudzo. Taakuchitokumbira zvekare kuti even vekwamuchiti vanotoresa zvitupa nemabirth certificate vabve vapindawo mundima, vabve vachitanga kupofuchi vanhu madhokumendi ekushandisa nekuti kuregedza kuvhota hakugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamuchiti vanga vasingabve zvitupa. Tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutopfuura zvekare mamwe masenta dzakati wandei kuitira kuti pose pari kupuwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vatiwo zeki inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhoters.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzifanirwe kunge dziri kumwe chete uye zeki inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kuti tizive kuti vari kutanga rini nekuti zvinotei kuti tabvuma kuti tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa, saka takamirira kuti
mutauriri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vati zeki inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Tirikukurudzira zvakare kuti zeki ngaikwanise kunge ichifamba vaita madhotodho sezva zvinoitwa nevanhu vesenzasi vachirejesa wanda kurejesa ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisa kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejesa vanhu.
Hatina kunzwa divi rezeki kuti ichatanga rini uye kuti nzvimbo idzi dzitange dzakawandira kupi sezvo mutauriri wezeki vautori Slaigwana vati titaure naamai Joyce Kazembe asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.